Madzimai akawanda anogara mumakomboni emapurazi ari pedyo neTinwood North anoti kana achinge aita pamuviri ari kubatsirwa nana nyamukuta pakusununguka sezvo asina mari dzinodiwa kumakiriniki ari pedyo. Mumwe wemadzimai aya amai Nyarai Mugava vanoti makiriniki ave kuvadhurira uye mari yeamburenzi yakatsira zvakare zvokuti vazhinji vavo vanopedzisira vabatsirwa vari kudzimba dzavo. Amai Mugava vanoti vakasungukira mwana wavo pamusika weTinwood North uko vakabatsirwa nemamwe madzimai emunharaunda mwedzi miviri yapfuura, asi vanoti vakazovaendesa kukiriniki yekudziva rasekwa kuti vanonyeresa gwaro rokuti vazokwanisa kupiwa gwaro rekuberekwa kwemwana wavo.
Mari dzacho dzikudhura uko kukombani kasunungukira mudzimba kudhizeti vanoda mari ambulance kukumbidza kunyoreza kugara wakabata mari ambulance. Ndakatomuka ndikaita basa rangu rese kutopedza.
Gogotenesi Maujenti avo vanogara papurazi riri pedyo nekudziva rasekwa extension vanotiwo kunyange hazvo hurumende iri kukurudzira kuti madzimai abatsirwe kumakiriniki, madzimai mazhinji vanhu vanotambura vasingakwanisi kubhadhara mari dzinenge dzichidiwa.
Mari ambulance hatina, mari kunyoresa hatina, saka munhu angaregi kuzvara pamusaka poupi izvo nechiiti? Aiwa, munhu anozvara vachiri vanadikika. Isu tachembera tiso tinoti ha kuti tiri nei nazvo zvedu. Aiwa, sezvandaitira nyaya.
Mbuya Elizabeth Zisengwe avo vanogara kuCaledonia Farm vanoti vari kusunungutsa madzimai akawanda anenge asina mari yokubhadhara kumakiriniki.
Tinobatsira mucommunity yandiri. Munhu kana asvika nguva yake yekuti asununguke kwakutongomuwaridzira jira wogara zvakanaka asina kutsukunyuka tsukunyuka asununguka. Panobuda mwana tenge takawaridza jira kumberi, totora mwana wangu iye ndotora mwana ndomuisa chezobuda chavakuru tichitora tochicheka guvhuri mwana.
Mbuya Zisengwe vanoti vanosangana nemadzimai akawanda anongoerekana ave kurwadziwa nenhumbu zvokuti vanotozoshandisa mapepa echingwa chaiwo nokuti vanenge vasina kutakura zvishandiso zvekusunungutsa vakazvitakura.
Tangoti kugadzira nokubvira taingoita basa iroro tichisunungutsa vanhu. Anenge angoitawo miseke kunonoka kuenda kuriniki totomubatsira, tomutora naye toende naye kuriniki tomuperekedza kuriniki. Mwana acho anenge ari mumaoko totomuperekedza kuenda, kana pane mota tongohaya motikari toendesa munhu. Mapurasitiki chaiyo yeshingwa kana chero purasitiki toisofitijeti mapurasitiki chaiyo tomuita sei anenge asununguka panze pamusika papi tese paanenge ari zvinenge zvakwana zvakwana ndosaka tichingobatsirawo kuedzawo kubatsira vanhu.
Mutevedzeri wemukuru anoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwi mubazi reutano Dr Justice Mudavanhu vanoti zvakakosha kuti vana nyamukuta vanyorese zviri pamutemo vashande basa ravo zvakanaka pamwe nekupiwawo zvidzidzo nebazi rezveutano.
Tinoona kuti mapatients akawanda anotsvaka amboenda kumatraditional healers. Ano vamwe vanoenda kumagodobori, kumapostori, oro machechi anotaura nezvemweya ayaya. Basa ravanoita tinorekognisa kuti riri important. Ivo vanorekognisawo kuti mahospital edu, makliniki edu ari important. And together we can achieve more. Titega hatigone.
Dr Mudavanhu vanoti ichokwadi kuti vanhu vakawanda havachakwanisi kubhadhara mari kumakiriniki nekuzvipatara zvisiri zvehurumende nepamusana pekuoma kwaita zvinhu munyaya dzehupfumi. Kanzuro yeHarare yakakwidza mibhadharo yokurapwa kumakiriniki ayo zvokuti vana amai vakazvitakura vanofanira kubhadhara mari yokunyoresa inoita zana nemakumi maviri emadhora emunyika, inova mari yakawanda kumadzimai akawanda anotambura. Mumiriri wekomiti yeutano muparamende Dr Ruth Labode vanoti mamiriro ezveupfumi hwenyika ari kuvhiringidza zvinhu zvakawanda kusanganisirawo madzimai anenge akazvitakura. Sangano reWorld Health Organization rinoti madzimai anodarika zviuru zvitatu vanofa pagore munyika nokuti vazhinji vavo havaendi kunoongororwa utano hwavo kana vakazvitakura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzanira.